manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
ma nero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 3 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanotanga kuramwa mabasa nhasi vachigunununa nemari dzavari kutambiriswa.
Godzorere mari pavalu yete yanga iri pa$500 kana vati vashaye $500 voti $500 nerate iri kweita sei zvizvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvii ivo kana kuvetaurira ko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita sengrade
asi hurumende inoti mutemo wayo uri pachena kuti haisi kuzotambirisa vashandi nedhora rekuamerica sezviri kudiwa nevarayiridzi
vashandi chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vaane 98 years saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kucosaf
murayiridzi wemawarriors vashandi chidzambwa vanodzoka kumusha kubva kumakwikwi ecosafa kusouth africa kuzochema baba vavo vakashaya nezuro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc varayiridzi vachitungamirirwa nesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuramwa mabasa nhasi munyika yose vachigunununa kuti vanoda kuwedzerwa mari dzavari kutambiriswa asi vari kuchemawo nerekuti vanofungidzirwa kuti vasori vari kuvatyisidzira hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati kuti tinzwe divi ravo nezvekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa varayiridzi vanoti hurumende haisi kuteerera zvichemo zvavari kuipa nekudaro vachaenderera mberi nekuramwa mabasa uku mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weatus vaobert masaraure
isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maunited states dollars vayaisiri kuita kare tichitoendawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical health care tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zvechezvi mari yedu yabva pa$500 us kudzikira kuenda kuna na $50 saka tikuti ngaudzorere mari pavalue yedu yayanga iri pa$500 kana vati vashaye $500 voti $500 nerate iri kweita bank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvii ivo kana kuvetaurira ko dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaazvibhadharwa neita bank rate saka murayiridzi anofanira kunge achitambira $500 kana vada kupa maratgs ngavamuka vakuletere nerate inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwawo iri $4,500 pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikachengeta pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruvhesi asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kuzimbabwe mushure mekunge vawana news dzekuti varayiridzi vatuza vasi pabasa saka tirikufanira kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika vamwe vakutonopotera kunana south africa kunana mozambique nekuzanzi vachingoendera nekudhuze kupota kwavari nenyaya yekuvhundutsirwa kwavari kuitwa nemaspy ehurumende
vari kutyisidzirwa vachinzi kudii
vari kutyisidzirwa kuti upenyu hwavo chaihwo hungogona kuganhurwa nehurumende nestate nenyaya yekuti vari kuparticipata mujob action vachinzi varikuda kushandiswa nevanhu vematongerwo enyika. Isu tirikuramba tichingosimbisa kuti nhau yedu haineine zvematongerwo enyika iyayo, kuti tinongodawo muhoro unokwana kuti mhuri dzeridzwa nechiuviri, tinongodawo mari zvinongoitawo vashandi vose vanoshandira kungoti isu watoshandira ndiye hurumende yeyi. Saka dambudziko riri kuita nderekuti hurumende iri kuzanganisa politics dzavo dzekuda kutorerana masimba nenyaya yechingwa chevana vedu isi nenyaya yekurapwa kwevana vedu.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObet Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vakamboudza Studio 7 kuti vainge vaendesa chikumbiro kuhofisi yavo kuti vagare dare voona kuti vashandi vehurumende vangawedzerwe mari. Asi tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi, avo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuzotambirisa vashandi vayo mari nedhora rekuAmerica.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri munguva yatinoti multiple current period. Saka mumultiple current period medu muekonomi yedu munoshanda maUS dollars, munoshanda marand, munoshanda yakataurwa nereserve bank ecurrency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nemabond notes. Saka ndo macurrencies ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeredze zvatataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dola rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kuchajwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haasi haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndeyo iri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars nokuda kwekuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvake marand udaro, haisiriyo policy yehurumende. Hazvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoi.
Asi ka tiri kuona mamwe makambani ehurumende ari kutiwo akuda kungoti vanhu vabhadhare madhora ekuAmerica chete.
Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotora mapasi, anotoresa vanhu mapasipoti, kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja maUS dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yemaUS dollars, zvakanzi izvozvo ngava chete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumasivu sevanzi inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollars.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe haifaniri kushandisa zvicherwa zvayo sechibatiso kuti iwane zvikwereti zvitsva, sezvo izvi zvichikanganisa ukama hwayo nevamwe vayakakwereta mari kare inosvika mabhiriyoni masere nezviuru mazana masere. Mashoko aya ataurwa nemiri weIMF muZimbabwe vaJean Leon vachitaura nenhepfenyuro yeReuters. Mashoko aya anouya apo Zimbabwe yakakwereta mari inosvika mamiriyoni mazana mashanu kubva kuAfrican Export Import Bank ichishandisa zviwanikwa zvisati zvacherwa kuGreat Dyke. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vange vasingakwanise kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari musangano, asi hatina kukwanisa kuzovabata zvakare tisati tauya pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze.
Hakazi kekutanga IMF ichipa ongororo neyambiro iyoyo, vakambotaura ndinotenda muna 2016 na 2017 maringe ne mari anga ichikuretwa kubva kuna na China yavanga vachiti ingagone zvakare kuzokanganisa kuzoedza kudyidzana kunozoita Zimbabwe mapoka akaita seIMF World Bank nokuda kwekuti kana uine zvikwereti hapafanunge paine kusarudza umwe wauno waune mari yake. Saka ukatanga kusarudza kuti umwe uyo otanga kupuhwa zvicherwa zvoiswa pane chikwereti cheumwe zvevamwe zvisina kutariswa zvinenge zvaakutonzwi watoita rusarura hazvibvumirwi izvozvo. Zvakare kana watoita collateralize zvichireva izvo kuti kana wawe kuti wavakupuhwa zvikwereti iwe uchiti ndinozozvibhadhara pataya apa pane zvicherwa zvichange zvichiuya zvochireva kuti zvicherwa zviapa zvichacherwa zvatobatirana nechikwereti hazvichagoni kubatsira kuumba nyika mari iyoyo haichagoni kuuya zvakare munyika zvotoreva kuti ratova rimwe gomba remunge matochera nokuda kwekuti muruda mari yacho iko zvino asi matoita dambudziko rokuti mari iyoyo yatobatwa pane chikwereti chamwe nacho.
Asi chii chaizvo chingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti izvi, Dr. Kanyenza?
Hapana nzira yokunzvenga kutaurirana kunofanira kuitwa. Sokuzova kwenyu takambotaurirana paLima tikazotaurirana kuBali. Mutungamiriri webazi reupfumi hwenyika Profesa Mutumi Ncube vakatotaurira gore rapera kuti vachange vachikoshesa chaizvo nyaya iyoyo yokudyidzana nevavaine mari dzavo zvakaita sana IMF. Saka nyaya yokutaurirana ndo chinhu chikuru. Saka tikaedza kunzvenga tichipa vamwe mukana sezviri kuitika iko zvino, vamwe vasina mukana iwoyo, zvinozoita kuti zvinhu zviite manyamanire nerongo.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Vanotengesa michero nezvirimwa mamutare zvinobva kuchimanimani nekuchipinge vave kuchema-chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zveko zvakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai. Mutoreri wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Vanorarama nekutengesa michero vanoti makotopeya, maapples, matomatisi zvakawedzerwa mitengo zvakanyanya sezvo zviri zvishoma panguva ino. Izvi zvakakonzerwa nedambudziko recyclone Idai rakaparadzawo migwagwa yakawanda. Amailine Timurenje mumwe wevanorarama nekutengesa zvirimwa zvinobva kuchimanimani avo vanoti matomatisi akwira mutengo zvakanyanyisa.
Madomasi akapera kuenda ngemvura, saka kuti tiaone manje harisi kwaona. Saka unaro domasi autokwidza, saka tikutambudzika zvine mhando basa yatina tikutotambudzika. Ndo nhau yatinayo basa redu remusikai. Tinomaodha ekwaruwaka kukesho ndovatinoodha tizo zvizvi. Mutare ndo iri kuhaya maningi kuti mapuraisi akure. Tisu masmall bhizinesi hatichaonawo mari yekuti tidini tisimudze masandaki acho autodhura $90 pastandard. Saka tizodhurisira vanhu manje zvautoshupa. Saka musika uda usinyatsofamba ba ngenyaya yekuti anhu ari kuti mari yacho yawandisa.
Amai Pamela Kaskai vanoita mabasa ekutengesa vari panhidziwa vanotiwo mabasa avo haazi kuvafambira sevamwe nekuda kwekukwira kwakaita mitengo yemichero.
Izvozvizvi zviro kufamba hazvisi kufamba. Tiri kuodha madomasi acho kuda kuti tengwa iyo haasi kutengwa ba. Ndozvi chekutanga chichemo chetinacho. Kuda kuzoti kuti tichiti anhu ari kubatsirwa pamazuva ano pari kuuya izvo zvibatsirano. Sabhuku wedu une anhu akawandisa ari kuma 350 inopurubatsirwa anhu 55. Saka amwe acho yatodini musika wacho watinoti tichatemba ndo tinoponawo, hakuna chiro, hakuna mari. Madomasi akaenda ngemvura, pandosara acho ari kudhura kutenge $90 $100. Saka hatisi kuziva kuti tochidiniwo. Hakunawo here mabatsiro amwe angaita? Fanika pana sabhuku wedu isusu oisa umwe sabhuku kuti vasabhuku awande.
Mashoko aya atinirwawo na va Prosper Stolem. Amai Susan Mwaika, vanoti kunze kwekudhura kwezvinhu pavanoshandira, hapavanakiri sekuti vanoshandira pamhene pasina kupfirirwa, zvinopa kuti michero yavo ikurumidze kuipa.
Tengesa kana kuchinaya, tonga tichinaiwa nemvura. Kana kunezuwa, tonga tichingodini, tichipiswa zvenezuwa. Zvinhu zvedu zvinova zvichitopiswa. Anga zvakaite matimati anotokasika kushata, mabanana anokasika kudini, kushata zvinhu zvizhinji.
Kunze kwekwa Mutare dzimwe nzvimbo dzakaita Sembare dzinowana michero kubva kuchipinge nechimanimani dziri kusanganawo nedambudziko rekukwira kwemitengo. Ndakamira Studio 7 kune dziwa ndini Lweda Moyo.
Sangana anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kuenderera mberi nekuchema Dr. Rutendo Bonde avakashaya nezuro kuchegutu mushure mekurwara kwenguva yakareba. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ratumira mashoko enyaradzo kumuri yavo uye mamasangano aveshanda navo anoti reZimbabwe Doctors for Human Rights neZimbabwe NGO Forum. Dr. Bonde vaitaura zvakanyanya neStudio 7 panyaya dzezveutano vachishanda neZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vachirwira kodzero dzevarwere. Ngatimbonzwei mashoko avo.
Nguva ino yekutonhora inguva yekuwanda kwezvirwere zvekukosora. Saka yambiro yatinopa kune vanhu ndeyekuti vabvara mazvikokota vanoti vitamin C. Inobatsira chaizvo kana munhu achidya vitamin C panguva iyoyi. Uyezve vitamin C inowanikwa muzvinhu zvakaita senge maorenji neamwe imwe michero yakangodaro. Uyezve tinoti vanhu vedu vagare vachipota vachivhurawo mahwindo vachiita kuti mweya uyauya nekuti zvirwere zvinotapurirana ne yatinoti droplet infection. Saka makusena aya tofanira kuvhura mahwindo tomboti zvirwere zviyazvo zvichifemwa nevanhu zvichikosorwa nevanhu zuva rese zvombobuda togara tine fresh air padhuze nesu. Ndodzira dzishoma dzinoita kuti zvitendane tisabate zvirwere zvichipfuwa.
Mashoko Dr. Rutendo Bonde vachitaura pano paStudio 7. Mufi ari kutarisirwa kuradzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare nemusi wechitatu. Ngatinzweiwo hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Martha Tolana vanorwira kodzero dzevanorarama nechirwere cheHIV.
Takaziva Dr. Rutendo Bonde avo vatisiya kwenguva yakati rebei vachishanda mune zveutano vachiuya kune masangano akazvimiririra vachibatsira nemaideas nekubatsirana kuti zvinhu zviendeke kuti zvinhu zviendeke tinozvifambisa sei. Vaitibatsirawo yatinoti treatment literacy kuziva nezveutano hwako munhu health literacy, treatment literacy kuti kana uri pamishonga kana utano hwako unozvibata sei, kana uri pamishonga unozvibata sei uye zvakakosherei kuti urambe uchiziva nezveutano hwako munhu kuti uzvichengetedze upenyu hwako.
Kushaya kwaDr. Bonde kunorevei nevamwewo vari mumabasa ekurwisa utachiwana hweHIV AIDS?
Kuenda kwavaita akarasikirwa zvikuru nekuti vaive futi munhu aibatsira. Pataiita zvekunyora maproposal eGlobal Fund kuti nyika iwane mari, zviri zvinhu zvinenge zvisingabhadharwi munhu anenge achiita, asi kuti vaiita nerudo, vaiisa nguva yavo nechido chavo. Uye kana une dambudziko raunenge unaro, munhu aikwanisa kusvika even ukati nyange ukati handina mari yekuti ndiuye kusejari ndionekwe, vaigona kubatsira nemazano ekuti chiita kudai, chiita kudai. Munhu uya wekuti zvinorwadza kurasikirwa nemunhu akadaro, asi inenge tingoti inguva inenge yakwana. Tinoshuvira kuti mhuri yavo inyaradzwe naMusiki uye kuti mwana wavo avasiya nevabereki masista zavo vese vemhuri vanyaradzwe naiye Musiki. Uyezve tinoedza kuti basa ravakatisiyira atisi takarikanganwa tinoizwa kuti tinge tichisimudzira zvavaishu zvishuviro zvavo zvekuti nyika yezimbabwe zvinodai zvaita zvakadai pane zveutano nekodzero yemadzimai nevana.
Muzvare Matatolana vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kushanyira kuBritain, uko vachingamidzwa nemba yeumambo munyika iyi, uye mutungamiri wehurumende ari kusiya basa amai Theresa May. VaTrump vashanyira muzinda weBuckingham Palace vakatambirwa naPrince Charles nemudzimai wake Camilla Parker Bowles. Asi vaTrump vari kuenderera mberi nekukandirana makobvu namatete nameya wekuLondon vaSadiq Khan, avo varamba kusangana navo nhasi. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals, kana kuti ZNSPCA, rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubayisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwa mupengo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inoshanda kuZNSPCA vaChristi Kadaya vanoti vakashamiswa pavakaenda kuGreston Park muHarare uko kunogara vanowana, asi kwakabuda imbwa mazana matatu dzaiva dzisina kubayiwa nhomba yechimbwa mupengo.
Takashamisika papo tichiona pakauya over 300 dogs kuzobayiswa mahara. Kunova kuri kunzvimbo dzatofungidzira kuti vanhu vanenge vatorine mari koko vanokwanisa kuenda pana nearest vet wavo vachinobayisa, kana vana chiremba vari padhuze, kana vanearest SPCA kana pagovernment vet kuti vabayise. Handiti hakusi kuti vanhu ivavo vanenge vasina mari, but inonziyo negligence. Vanhu vazhinji kusabayisa kwavari kuita imbwa hakusi kuti vanhu havana mari. Mungandotaure kuti munhu anoshaya $1 yekuti aende anobayisa imbwa kana pagovernment vet, mazvona inonzi negligence. Vanhu vazhinji vane mbwa havana care chaichaiwo, vashoma vanochengeta imbwa. According to masurvey atakaita nekufamba kwatoita mudzimbo, takaona kuti ingori ignorance. Vanhu havasitoda kubai, havadi kubayisa imbwa unless matombovaudza kana topata vanerando atinotiwo mawarning kuti raiti vaccinata imbwa ndo paunozoonawo kuti munhu anozomhanya-mhanya kuzoti abayisa.
VaChikadaya vanoti kurapisa munhu arumwa neimbwa ine chimbwa mupengo kunoshevedza mari yakawandisa kudarika mari shomanani inobhadharwa kubayisa imbwa nhomba yokudzivirira chirwere ichi.
Kazhinji kacho tinozoona vanhu vakuita madambudziko ekuti munhu paanenge arumwa nembwa paya paya aenda kuchipatara manje. Mari dzinozotaurwa ikoko kunana chiremba ikoko hozi munhu anofanira kubayiwa within 72 hours. Vamwe vanenge vachitaura kuti $60 for injection, apa nungoda kubayiwa mainjection ari kana 4, that's about $240. Of which iwewe kungotorawo imbwa yako voendesa panearest chiremba kana kuti pagovernment vet ipapo hazvimbopfuuri kana $10. Kugovernment vet chaiwo chaivo vanotobhadharisa dollar chairo chairo for rabies jab, inova iyo inozokava gore rese.
VaChikadaya vanoti vakafara zvikuru kunzwa chirongwa cheutano chakataura nezvechimbwa mupengo vhiki yapfuura panhepfenyuro yeStudio 7, vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa kumativi ese eZimbabwe nokuti chirwere ichi chinonetsa kurapa.
Pachirongwa chakatifadza zvikuru chatakanzwa kubva Studio 7 chitaura nezvechirwere chechimbwa mupengo.
VaChikadaya vanoti ibasa remakanzuru ese emuZimbabwe kuti atenderere achiongorora kuti vanhu vari kutevedzera mitemo yavo yezvinodiwa kuitwa panyaya yekuchengeta imbwa.
Pamutemo chepo chepo basa rekutenderera pachitariswa zvese izvozvo kuti mbwa dzirapa dzingadi uyezve mbwa dzirikufamba mastreets zvoitwa sei ibasa recity council.
VaChikadaya vanoti vanogara vachifonerwa nevanhu vachinzi vauye kuzotora imbwa dzinongofamba famba pese, asi harisi basa reZNSPCA.
Mandate iyi neiyi yemakanzuru kuti vange vachiita basa iroro rekutenderera mayadhi vachibvisa trotioma stray dogs. Tinogara zuva nezuva tichinzwa mafutingofonerwa nemunhu ari kana Whitefield, ndaonai mbwa dzirikungofamba murod dziri kudai. Toedza kuvazivisa kuti no, harisi basa redu isusu seSPCA kunge tichimhanya tinotora imbwa dzichizvibvisa, asi ibasa rekanzuru.
Sangano ZNSPCA rinoti rinonyanya kushanyira nzvimbo dzinogara vanhu vakawanda richinobaya imbwa nhomba dzechimbwa mupengo zviri pachena.
Tiriuyedza kubatsirawo nepatinokwanisawo. Tiri kuita atinoti free rabies outreaches munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita sana Epworth, Chitungwiza, Heathcliff. Tukuenda ikoko tinobaya imbwa ende tiri kutokatya mazwa tichiona kuti imbwa dzatiri kuwana ikoko tiri kuwana more than 500 kana kuti sekwatakapedzisira kuenda kuHeathcliff there were more than 500 dogs that's not vaccinated.
Vachikada yavanokurudzirawo vagari vemumaguta kuti vabvisise imbwa dzavo zvibereko kuitira kuti dzisaita vana nokuti hazvibvumirwe uye vazhinji havazokwanisi kupa imbwa idzi zvokudya zvakakwana nekuzobhadhara kubaisa nhomba dzechimbwa mupengo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi reutano Dr. Posha Manangazira vanoti mutemo wePublic Health Act unosungira maguta ose kuti tevedzere zvakatarwa maererano nehuwandu hwembwa hunofanirwa kuchengetwa paimba yoga yoga. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti vachazopa mhinduro yavo vambotanga vagara pasi vachitaura nachiremba wekanzuro yeguta ravo. Asi meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vakavimbisa kuongorora nyaya iyi asi vakati kubaiswa kwembwa nhomba dzekudzivirira chimbwa mupengo ibasa remunhu wese anenge aine mbwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Chiri Mudzamira.
Munhau dzemitambo, murayiridzi wechikwata chenhabvu cheMawarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro achisiya vatedzeri vake vachirayiridza kumakwikwi ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chenyika cheMawarriors chiri kupinda munhandare yeMoses Mabhida Stadium nechitatu kusangana neZambia masemifinari ekosafa cup chisina murayiridzi wacho Sunday Chidzambwa. Mutungamiri weZifa vafoto ngamamu vanotsangano ravo raona zvakakodzera kuti murayiridzi wechikwata ichi Mofu ambopiwa mukana wekuchema baba vake avo vakashaya mushure mekurwara kwenguva refu.
VaSunday Chidzambwa vakashayikirwa nababa vavo vanga vane 98 years. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti vadzoke kubva kukosafa vouya vochema baba vavo. Then musi wa6 vanozobva muHarare vakuenda kuJoburg vonosangana netimu inenge ichibva kuDurban ichienda kuNigeria vozofamba pamwe chete vakunogadzira kuenda kuAfcon.
Vakamambo vanopindura kuti achange achirayiridza chikwata ichi Chidzambwa asipo ndiani.
Kuchasara kuna Raman Gumbo ari in charge vachibatsirana naLloyd Mutasa ndo vachasara vachipedzisa magames asara kunhingi kukosafa. Kana taita rombo rakanaka rekuti tazokwanisa kusvika kumafinals timu inenge yasara mamwe maplayers achadzoka kuno kumusha kuZimbabwe vanenge vakwanisa kupinda mufinal 23 timu yedu vachazoteera vonobatana neimwe timu inenge iri kuNigeria. Then tozobva kuNigeria musi wa10 taakuenda kuEgypt.
Zimbabwe yakapinda masemifinals mushure mekurova Comoros 2-0. Zambia ichisvikawo masemifinals umu mushure mekurova Malawi nemapenareti. Mune mumwe mutambo wemasemifinals Lesotho iri kutamba neBotswana musi mumwe chetewo. Zimbabwe iri kuda kutora mukombe uyu kechinomwe uyezve kwemakore matatu akateverana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Michael Kariati.
Vatereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi uye mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. varairidzi vachitungamirwa nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanorama mabasa vachigununguna nemari dzavari kutambiriswa vachiti vanoda madhora ekuAmerica. IMF yoyambira Zimbabwe kuti irege kushandisa zvicherwa semari yechibatiso pazvikwereti zvairi kutora sezvo zvichapa kuti itatarike kuwana imwe mari mune ramangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, Dr. Yamina Standikile Mushanga munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendava kuVOA.